Icho kwa dicho cho kuti msangano MDC wakabuda Coalition of Democrats. Mbatanidzwa wecord hatina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa. Chakaitika ndochokuti takaita msangano weNational Council musi wa29 mwedzi wapfuura, unova ndiwo wakatitendedza takabuda chisungo chokuti tibude muCoalition of Democrats tigoramba tichiinda kunhaurirano dzeMDC Alliance, uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri. Saka zvakabva kuNational Council.
Saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwe venyu vamaive navo mucode kuti maakubuda?
Izvozvo ndo chinhu chatakaita kutanga kwesvondo rino. Secretary General vomusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa neNational Council kuti vanyore tsamba kucode. Saka yakaendeswa kuna sachigaro wecode aripo iko zvino vanova vatendai diti. Saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro wekubvumirana kwatakaita sevanhu vatakashana navo kwenguva yakareba. Takaona kuti haungotami pamusha usina kuyeneka.
Pane mashoko ari kutiwo bato renyu rakaita zvekudzingwa kubva mucode. Mungajekesa here kuti zvakamira sei chaizvo?
Ayo mashoko angava ari kutaurwa nevanhu vane zvinangwa zvavo pamwe zvisina kururama, asi hatimatarisiri kubva kumunhu ane dzakati kwesere. Kana achitaurwa nomunhu ari kutaura zviri kumunhu ari kuteerera kuti anzwe kuti izvi zviri kutaurwa nemunhu kwaye kana kuti nedununu, isu zvatinoziva ndozvokuti hakuna munhu akatidzinga mucode. Takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kucode. Tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose, tikafamba tose nguva yakareba. Asi iwaya mashokowo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana Herude vecode, ndo vanozivurura zvivurura zvecode vanoti vakatidzinga. Isu hatina kudzingwa, takabva nemukuda kwedu, takarizaina, tikanyora tsamba, tikayeneka pamusha kuti tava kundobatana nevamwe uko kana zvazogonavo mabvumirana mozotitevera. Isu mazivira atinoita, hatimiriri kudzingwa, uye hapana anga achatidzinga. Takatobva nokuda kwedu. Izvozvo zvaasingagoni. Hatina umwe chete watinovona anokwanisa kunge achititandanisa, ende hapana chokutandanisiwa, ende hapana chatakaruza, ende hapana chinotirwadza. Asi kuti kana vanotaura ngavataurawo. Isu tinoziva kuti tine ruremekedzo kuvanhu vese vari mucode nezvese zvavari kuita. Taramba tichivaremekedza sevanhu vakuru, tinoremekedza kodzero dzavo.